Mugariro mkomajonga watu wa mugariro watuziza kuti every election mapato anoenda kuziki wundo saenera na pasi kuti atidi miri jonga pati mshaona kuti zawamu taura na zawano saenira na zawano zawita shaka siyana nukuti mkatari zae right now pese kuru mzikoi tika violence mshaona kuti vaa nime zanu PF varikuwa ataka vaa nime CCC wenda masungo central CCC ya kaita rali yayo zanu PF kaya kadistiba waka zingiri ya wano waka ita say I think makawona wa video ya itendira pa social media wano zanu wa kitema mota se vaa nime CCC kurewa kuti zawamu taura na zawamu ita ajende rani enda ajwiri rani tatungo zona kuti peza ngu wako enda kuto sayana na zoni pasi kuzeki nukuti wapeza kusaina wano shakawa ita the right opposite
Dr. Mavaza, nyayo, anzi zanu PF kunyange paka sayiniranwa paru kuwene kwa mirisho nga ichingo ramba ichikwira
chote nga njeguti andi pumira njende kuwona kwa wakura uone atingi wa chiku kura uutu wanyato uona zanu PF andi yon zanga mromo aitangi tabu ziku enda aizoreri zanu PF takati nengo de zanu PF kutaiwa isuta gara chine wanu waka wanda wa zanu PF saka tino gororele iko wa shoma ene disu takaita kutitiwe ni demokrasi mzimbabwe saka tino gororele kwa wanu prosesi demokrasi haidu kurowa asipu esuno itika azo wakura uoni kuti dzimwe nzvimbo tinogona kuwana nhubu nen'an'a dzevanhu dzinotanga kurwisana nevanhu asi hachisi chinangwa chezanu PF vamwe vanorwisa vakapfeka dzehembe dzezanu PF vasiri nhengo dzezanu PF chinangwa chavo vanhava ndechekuda kunyadzisa bato rezanu PF
vakura uone nezviri kuitika izvi bato renyu radii kudzokera zvakare kuzeki kotaura kuti onai chibvumirano chiye chamwandanyuka pasati patombosvikwa kusarudzo
mukomajonga ndakada pindura mubvunzo wenyu mukoma Mavaza vati kune dzimwe nhubu kuzanu PF ndada kuti ndijekese mukomajonga kuti nhubu yekutanga ndi Emmerson Mnangagwa pake zvake because pane muso wakaadiresa kumapostori he was very clear kuti imiye imoita zvokunyengeterera vanhu isino rakasha those are the words from the president wenyika president wezanu PF tochindiudzai kuti kana vanhu vekumaruwa vakahwai vachidaro vanofungei mukuru wavo achiti kwanzi isino rakasha then kupindura mubvunzo amanibvunza mukomajonga zeki we have been to zeki with so many issues but violence oga but hapana anything chinobva kuCCC chinoteverwa nezeki
Dr. Mavaza hanzi mukuru wenyu ari kutoparidza mhirizhonga pindura itinzwa
chekuti kanje kuti vakura one pane pamatirashikei zvikuru mutungamiriri wenyika yezimbabwe vamunangagwa havasiriwo nhubu uyezve pavakati isu tinorakasha havana kureva kurakasha kwezvibhakera vaireva kurakasha kukunda kurova pavhoti kwete kurova pachibhakera saka musati kunge musingarwise chishona chepiri kana tizvi isu tinokuurayai zvekuta kuti hakuurayai pavhoti kufa nekukundwa kwete kufa kwekuurayiwa kwekupondwa aiwa zanu PF haisi mhondi mashandiso emazwi hatida tinzwisise isu totori nechikwata chichinonzi varakashi kozanu PF hatirakashi nezvibhakera vanorakasha nekunyora vanorakasha nekutaura zebato ravo vanorakasha nekuudza vanhu pamusoro pezanu PF tokurakashai pamashoko kwete pazvibhakera
regai tinzwe vakuraone
ndo zvinonetsa mukomajonga kana wajoina zvigure unongomanikidzwa kutaura zvinhu zviragenesi yeconscience zvinhu zvausingabhelivhi mazviri unopedzera ungozvitsigira asi unonyatsokuona kuti munhu ari kuremerwa kutsigira zvinhu zvake zanu PF yakatanga mhirizhonga kare kubva kugukura hundi tikauya kuna 2002 tikabvapo kaita pa-2008 election nanhasi vanongeita violence hakuna munhu angazouya nhasi achida kuudza vanhu zvekunaka kwezanu PF zvekusavhaidani kwezanu PF nhasi because it's non worldwide it's non countrywide kuti mhirizhonga kana ichiuya eya zvematongerwo enyika inounzwa nezanu PF saka havana chekuimbisa vana vezimbabwe chavangatovimbisa vana vezimbabwe chete iviolence nekuvhundusira vana vezimbabwe vavavhotere nekutya but kwete nekuti vakagona basa chavakaita hapana
vamavhaza mashoko enyu ekupeta
mukupedzisira ndinoti aiwa musanyebedzere kupenga hatingatore bato rezanu PF sezvigure ini ndinotaura chokwadi sezvazviri zanu PF ndo yakarwira runyararo ikarwira rusununguko saka hatigoni kutyora mhiko yedu yekuti tichapa
zanu PF haina urwira rusununguko amavhaza vana vabaredi isusu vakarwira rusununguko ngavauti joyomauti kwanzi unopedza
chiregai kuti vataure vapedze taurai tinzwe vamavhaza
zvakanaka mukupedzisira vakuraonesi handizivi kana muchinge maradhi yavo handinoti hangu kwamuri handina kuti munopenga ndati musanyebedzere kupenga so ndakuenderera mberi ndichiti kuvana vezimbabwe aiwa tingataura zvakasiyana siyana, tinganongedzerana. Chinokosha nhasi hakusi kutsvaga kuti ari kukonzera mhirizhonga ndiani. Ndechekuti iwewe mwana wezimbabwe pauri, regedza mhirizhonga.